Makuseni Fred ndobataka zona wakapwanywa pakashandikwa zvidhina matombo nematanda mushure meizvozvo makatorwa zvinhu zvakati wandei zvinosanganisira hembe masutsu nemagumbezi nemwe mudzini inoti koshei
mune vamunofungidzira here kuti vangadai vakaita chiitiko ichi kuti chingava chekubiwa here kwezvinhu kana uchine chekuita nezvematongerwo enyika
tingatofungidzira inoti ine zvekuita nezvematongerwo enyika bhozi wanhu ava vanga vatori neshidakadaka chekudatopwanya pamba but nekuda kwokuti kuna vamwe vakazovadzoredzaka saka zvatogara zvitongori mupfungwa mavo
vari vapi vamunoti vanhu ava
ndingatofungidzira vari vezano
zviri zvikonzero zvei zvingaita kuti vade kuzopaza musha wakazenge zichiona kuti pane kurudziro yekuti vanhu vanga vachigarisana mushure mesarudzo
vanhu vanga vatogara vanazvo mupfungwa mavo kudhara bhozi yange itongori sabotage vakatogara vatongori nazvo mupfungwa mavo kudhara bhozi kana pakapera sarudzo vazhinjiwo vakatoimbisa kuti musha unoda kupwanywa pakatombofamba mashoko akatowa ndezvo kutoti tanga tatobatira uromaoko
saka makamhangara here nyaya iyi kana chiitiko ichi kumapurisa
nyaya iyi ndakaisa kumapurisa nemusi wesatadhi mapurisa akangoti chimbomirai makadaro tichambofirefetafirefeta tomboona kuti chichiri kuitika but kubva nemusi iwo ndingoona hapana kana action iri kumboitika ende hapana kana mapurisa akamboya kunotarisa chiitiko chakaitika kuti chii chingava chakaitika ipapo pakangonzi zizi nhanhasi
pane vakakuvara here muchiitiko ichochi
hapana kwakuvara zvavo ndinoda kuti pamba sina munhu ba
zvino muri kugara sei mushure mechiitiko ichi
tiri kutongogarawo tichingoita zvokutongotaimiraitamirawo but pano pasina kugarikika zvakanaka
muchitarisa magariro ari kuita vanhu nenyaya dzezvematongerwo enyika munofunga here kuti imi vanhu vachine kutarisana kwekuti uyu mumdc uyu muzanupf
tinongomhurisana ndi pamusoro but mukati memoyo wavo rwengo ruchirimo rwazara
ko bato renyu remdc riri kuti chii nechiitiko ichi
hatizive kuti vakazingizi vakasvitsa here because ndo vanga vari nhengo yeparliamend yamirira usumba kumdc saka tizive kuti vakazvisvitsa here kauti havana